mukuru wezveutano mudunhu remanikalendi Dr. Patton Mafaune vaudza vatori venhau nhasi kuti kunyange hazvo chirwere ichi change chave mudunhu remanikalendi hapana chikonzero chekuti vanhu vanyanye kuvhunduke sezvo varwere vatatu ava vange vari kuita zvakanaka uye hapana ati ashaya pari zvino mudunhu rino. Dr. Mafaune vanoti vanofungidzira kuti nekuda kwekufamba kwevanhu nguva nenguva chirwere ichi chinogona kunge chakatapuriranwa nevainge vabva kuHarare uko chatekeshera zvakanyanya. Dr. Mafaune vanoti bazi rezveutano rakatogadzirira pari zvino kudzivirira kupararira kwekorera kuvazhinji mudunhu nekutora matanho akasimba eutsanana nekukurudzira vazhinji kusaita uchapa. Mumwe chiremba Dr. Patrick Chakonda vaudza Studio 7 nhasi kuti chirwere chekorera ichi chinokonzerwa nekusatura matanho akanaka eutsanana akaita sekugeza maoko kana munhu abva kushanyira chimbuzi uye nekudya michero isina kugezwa nemvura yakachena. Kudya chikafu munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena inochururuka uye nesipo. Vanoti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekudzivirira kubatwa kana kupararira kwechirwere ichi kuruzhinji munyika.
Korera inouya nokuti tsvina inenge yabatana nemvura yatiri kushandisa kumwa. Saka tsvina inofanira kuti iiswe kana kuti vanhu vaitire tsvina mumatoireti muzvimbuzi. Zvimbuzi izvozvo hazvifani kuvapo kuti panozogona kurasikira kana kupfachukira mumvura yatomwa. Mvura inofanira kutorwa yokumwa munzvimbo dzakachena kana kuti inofanira kuti kana yatorwa yoiswa mushonga kuitira kuti zvinenge zvirimo zvose zvikwanise kufa kuitira kuti ikwanise kuva inokwanisa kunyika. Saka vanhu vanofanira kuti vasati vadya vonatso kugeza nemvura yakachena yatorwa panzvimbo yakanaka kuitira kuti zvavanotanga kudya zvisange zvine kautachwana kacho.
Mumwe mugari wedunhu remanikaland vaclayton masekesa vanoti nyaya yekuti mvura haiwanikwe nguva zhinji muguta remutare ndiyo inopa kuti igone kunetsa kugadzirisa.
Tingati nyaya inoda kutorwa nekukasika. Tisirisa kuti Mutare City Council yobatana pamwe chete neMinister of Health kuti mvura ikwanise kuya kunzvimbo dzisina mvura mungave metinogara mutaundi nekumarokeshi kunogara vanhu zvekuti ndopasinoenzaniso uchidanga mvura nechikanga kune kushava kwemvura kwakawanda kwenguva yakareba. Saka nechirwere chiri kutenderera ichi zvinozova zvinokonzeresa kuti vagari vazhinji vabatwe nezvirwere. Saka tikati tichikumbira Mutare City Council kuti dai zvigona kukwanisa kuunza mvura kushandazve pamwe chete neMinister of Health kuti vana vavo vanokwanisa kuvharidzira kuti chirwere chisaendere mberi asi donzvo kana kuti chakonzera kuti zvirwere zvizoende chiti hapana mvura. Saka tokumbira kuti City Council
asi vachangobva kusarudzwa kuva meya weguta iri vaBlessing Tandi vanoti vagari pamwe chete nekanzuru vanofanirwa kuita monera pamwe chuma chemuzukuru nekubvisa mari dzemitero kuti kanzuru ikwanise kuita mabasa ayo nemazvo.
I think chatingakwanisa kupromisa maresidents of Mutare is effective service delivery that should be given to the community of Mutare. Chakazvi tinozvitora tinoona kuti izvozvo as malocal authorities ndobasa redu rekukwanisa kunge tichiita zvinhu izvozvo. But projection yedu isusu yakanyanya kunangana nekuti pari zvino as malocal authorities haana mari ende hatikwanisa kunge tichiwana mari. Saka tinofanira kunge tiri kuita robust groundwork yekuona kuti which means and ways ekuti kwanise kuincrease our revenue collection. But ndinowanzotaura tichibva pabackground yekuti pane survey yakaitwa nemaresidents association yeconsortium yevari kuti we pay and we deliver inotitaurira iyo kuti vanhu vazhinji tikatarisa havasi kubhadhara maresi avo. Iyoyo iri kutaura kuti vanhu vekumalocations nekumasebabs vanga vari kuowa mari yakawanda zvakanyanya kubva muna 2016. Saka tikuva inhau yekuti vanhu vari kufungira kuti kanzo iri kuwana mari zvakanyanya nemhaka yekuti hapana kubuda pachena vanhu kubudirana pachena pakati pekanzo nevagari. Saka chindatovatanga kuita izvezvi kutanga kuengenjana kuti tikwanise kuumba umwe chete vagari nekanzo.
Bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana zviri kushambadzira nembozhanhare nzira dzekudzivirira kubatwa uye kupararira kwechirwere ichi kune ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.